mukuruoma ofise boso vasaka dhure vanoti Islanders yatove nevatambi vayo vakakwana vemwaka uno avo vavari kutarisira kuti vachavabatsira kutora mukombe weleague kwapfuura makore gumi nemaviri vachikundikana. Kunyange hazvo boso yakarasikirwa nevatambi vaviri vane mukurumbira vanoti captain wavo Honest Moyo nemutevedzeri wake Gabriel Nyoni. Chikwata ichi changa chiri pamusika apo chakatenga vatambi vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube naBuko Sibanda avo vakadzoka kubva kusouth Africa. Nobizita Masuku uyo anga ari kuBuildcon yekuZambia, Divine Mhiripiri uyo akabva kuBlue City naTroopers Kapupurika uyo vakatora kuDynamos. Kunze kwamoyo naNyoni, Highlanders haina kurasikirwa nevamwe vatambi pane avo vavaive navo mwaka wapera kusanganisira Peter Mudua naArios Banda avo vaizi nerunyere kupe vari kuregedza basa kuchikwata ichi. Mongoriro wemutambo wenhabvu Vafara Ikambamura vanoyemura vatambi vari kuboso.
Vatambi vanavo and aiwa gore rimwe rido timu yekutarisa.
Pamusoro pevatambi ava, Highlanders yakasimbisa bhenji rayo revarairidzi nekutora murairidzi weZimbabwe Under 20 Dethemba Ndlovu kuti abatsirane namadhinda Ndlovu namandla Mpofu muchinangwa chavo. Muteveri weboso Vasuwa Chigudu vanoti vari kutarisira kuti mubatanidzwa wamadhinda naBhekitemba uchasiya Highlanders itamba nhabvu inonakidza iyo vaizivikanwa nayo kare. Vachigudu vanoti Bhekitemba uyo anga ari kuBlue City mwaka wapera mwana weboso adzoka kumusha.
Mwana weHighlanders atikuudza kuti auya bring back chiHighlander chatoda chiHighlander chinonzi chiHighlander chatongona kwete kuti tinetse kana kuti tisupporte team yedu nhasi tiri kuchema mangwana tiri kuchema Highlander seingozaimwe zibhoso ibhoso nyika chingofaro nebhoseni.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vamaka B Makamure vanoti vari kutarisira kuti Bhekitemba achabatsira madhinda kubika Highlanders patsva yotamba sezvavaiita ivo mazuva avo.
Inini ndirikufara nazvo ngaapinde mwedzi wakatangira iye abike patsva Highlanders sezvavaziva kuti vaone.
Mwaka wapera boso yakapedza iri pachinhanho chechishanu pasi peFC Platinum ngezvi Platinum Stars Chicken Inn neTriangle. Asi boso inofanira kugadzirisa matambiro ayo kunze kweBarberfield Stadium kana ichida kuzadzikisa maroto ayo ekutora mukombe wakakosha weleague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.